Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai muzvina bhizimisi vari kuita mabasa akasiyana siyana munyika. Vachange vachitaura nesu maonero avo ekabhineti yakadomwa nava Emerson Munangagwa neZuro. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti vari kuona sei kabhineti yakadomwa nava Munangagwa.
Dr. Divine Njukula, I am the founder and managing director of Securico. Inini ndichataura not just somudzimai, ndinotaura semutungamiri webusiness rangu nebusiness organization yandakambotungamira. Ndaimbova president weZimbabwe National Chamber of Commerce until June. Chitaura ndakamirira izvozvo, ndinoona kuti vamunangagwa vaita chivindi chakakwana chekuti tinoona kuti zvavaita kuti vadome maminisa vaisa zvinoratidza kuti izvozvo ndofunga vari kutarisa kuti Zimbabwe ngaichinje. Chokutanga tinotarisa kuti number one, kune vamwe vanhu vanga varimo vakawanda sereki vasiyiwa. Ndinoona kuti zvakaoma somutungamiri wepolitical party webato kuti asiye vamwe vanhu vaanenge achiti ndo vaanomira navo vachiita mafoot soldier okumhanya mhanya kutsvaka mavhoti, asi vaendesa nyaya yekuti tiuda kuti economy ichitungamira rather than politics. Nokuti tinoona vasiyiwa vakawanda ende vazhinji vavo tasiri kuti vagarisa hapana maresults avari kunza. Saka tiri kutenda kuti vaita izvozvo.
Munoona sei zvigaro zvakapiwa madzimai? Muri kuona zvakakodzera here?
Kuti vaise madzimai 30% mukabhineti totoona kutoti vatoedza zvachose. Of course zvakakosha kuti titarisire kuti paite 50-50 seconstitution yedu zvainotaura, asi toziva kuti inotova work in progress oro zvatinoti. Sokutanga vatogona 30%, hatisi kureteri kuti tisvike pa50%. And vaunza vamwe vanhu vokuti havanei nepolitics ndovatinoti matechnocrasy, asi vanhu vanomirira kuti zvinhu zvifambe, vanozikamwa kuti ndo ndima yavo, ndo basa ravo, vana Casey Coventry, vana Mutuli Muve. Vanhu ivavo tiri kutemba kuti vanhu vari kuziva kuti ikonomi yedu oro zvoda kuitiwa zvinofanira kuitwa nenzira ipi. Inini ndinotenda kuti vamunangagwa ndofunga chivindi chavaita, nokuti kuva munhu mukuru webato kubhalanza kuva kubato nokubhalanza kuti ugadzirise zveikonomi zvakaoma. But zvinoda munhu ari kuziva kuti kwataa kuenda seZimbabwe. Tinozvikudza kuti vaita zvivindi zvokusiya vamwe vanhu vaishuvirwa nevanhu kuti vamwe vanhu vagarisa havana zvavari kuita. Nyaya dzenyaya dzecorruption dzachitaurwa nguva yese. Tinokona kuti vanenge to a great extent vazama kuti vazvigadzirise. So of course tinotarisira kuti as we go on tinoda kutarisira kuti zvichange zvichinyatsobatwa nazvo kuti zvisaitika zvakare.
Zvii zvamungada kuona vamunangagwa vachitanga kuita imi sevanhu vari mumabhizimisi?
Tatinotarisira kuti vatange kuita ndechokuti kune yatinoti fiscal deficit, iyoyo iri kukonzeresa kuti ikonomi yedu. Handimoziva kuti government iri kusevenzesa mari yaisina, ende vachisevenzesa mari yaisina ndo zviri kuafekta kuti ikonomi yedu idzokere kumashure. Zviri kukonzeresa kuti vana IMF nana World Bank vasanyanya kuda kudhila nesu, nokuti zvinoratidza kuti hatina discipline, hatina kuzvibata kuti tigadzirise zvinhu zvedu kuti zvifambe. Saka ndozvatotarisira kutanga kuti vagadzirise izvozvo, vachirega kuprinta anonzi matreasury bills, vachiitira kuti vemabhizinisi vapiwe mukana kuti vatungamire economy rather than kuti ivo mapoliticians vatitaurire zvinofanira kuitwa. Isusitiso ziya zvinofanira kuitwa. Sokutaura kwandiroda kuti ngavadzikise kudya mari kwavari kuita segovernment yavasina. Ndo zvimwe zvatotarisira kuti vatange kuita izvozvo. Kana vatarisira izvozvo, zvinoratidza kuti ivo vamwe vese ava vatinotarisira kuti vanotibatsira tiwane sapoti yatinotarisira kuma multilateral organizations akaita sana IMF nana World Bank zvinotanga kuitika. Titarwe as vanhu vari kutarisira vari kuda kuti nyika yavo ienderere mberi.
Tinoona kuti gurukota rezvemadzimai rapiwa maistembiso nyoni. Pane zvamungatarisira here kuti vatange kuchiita vachibatsirawo madzimai emunyika?
Zvakawanda zvavanofanira kuti tiite. Tine bato ratinoita isusu rinobatsira madzimai kuti mabhizimisi avo abudirire. Saka tinotarisira kuti 50-50 is the constitution say kuti mudzimai typical example yokuti izvo government expenditure is the biggest expenditure muno muZimbabwe. kana chiti 50-50 tutarisira kuti izvo madzimai vanofanira kuwana opportunity to access to markets. Havasi kuwana access to markets because only less than 2% ndo inoenda kumadzimai. Kana madzimai ane mabhizinesi kuti vawane access kusupplier kugovernment vanowana less than 2%. Saka tiri kuti is too low. Ngapatita kuti my sembiso nyuni vati okay mugore ra 2019 ngatisvike pa 10% kana pa 15% mugore ra 2020 tosvika pa 20%. At least ngapave nekaplani kanoratidza kagwara kanoratidza kuti maybe mumakore mashoma anotevera tofanira kusvika pa 50-50. Hatitarisiri kuti zvingangoitika nhasi zvese. Izvozvo ndo zvinoratidza kuti mudzimai ari kusenza asi haasi kuwana mukana wokuti awane kwokutengesera zvinhu zvake. Haasi kuwana mukana wokuti awane mari yekuti bhizinesi rake riendere mberi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Divine Ndlukula kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.